vachitaura pakuparurwa kwebazi iri vanoona nezvechidiki mubatore MDCT muJohannesburg vaTimes Puma vakati vachatungamirira bazi iri vanofanirwa kushanda nemamwe mapazi mudunhu reJohannesburg kuitira kuti bato reMDCT ribudirire musarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Zvainditi taona zvakakodzera nhasi with public demand seUVL branch seUVL community vadhimanda ivo kuti vanoda kuti branch rilonjiwe. Saka taona zvakakodzera kuti tikwanise kuita kuti vave nebranch ravo sezvo varivo vanhu varequesta kuti vanoda branch ravo. Saka tanga tiri paUVL muna Dhanibha, UVL branch ravapo. Chasara is to spearheading kuti rikwanise kuchishandidzana pamwe chete nemamwe mabranch ari muJohannesburg district zvichienda mberi. Ahead takatarisana nemaelections ari kuuya.
VaShepherd Mashinga idzi avo vakasarudzwa kuve munyori vakati vachashanda nesimba mukusimudzira nekuunza runyararo mubato ravo reMDCT kuitira kuti munhu wese agokwanisa kugara zvakanaka mune ramangwana.
Tafara chaizvo nhasi kuti tatanga kunyatsosumudza bato reMDC as a UVL branch. Right. Saka tikuona kuti tanga tida future yevana vedu ndiyatifarai tochuzawo leader anoziva zviri kuitika mukati meupenyu hwedu ende neramangwana revana. Saka tazvigadzirisa nhasi tichaona kuti mangwana toda kusimudzira bato irori pazvichemo zvevanhu vana vezimbabwe vachemo vari kutambura munyika mumaforeign country. Kwedu kunyika chaiko hatichakwanisa kugara nenyaya yekuda kwekuti vamwe vanhu vatema ndovakupamba upfumi.
Mutevedzeri wavo vaSimpson Matimba vanoti chinangwa chavo pari zvino kusimudzira nekukurudzira vechidiki mubato reMDCT vari muSouth Africa kuti vanovhota musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ndiri mumwe webato MDC muUVL branch. Chinangwa chedu chekuti tikwanise kusapota MDC sadzokere kumasure sezvo purezidendi tsvangirai vakashaya. Saka tode kuita leti him down because tinoda kuita move forward kuti tigadzirire mhuri yedu iri seyouth yemuUVL branch Joburg. Tinoda kuti tiende mberi nebato iri vavatsvangirai tisawire pasi kuti vatsvangirai vakafa tikwanise kunovhotako takashinga tiri mayouth tose tiendeno.
Imwewo nhengo yebato iri yaive pamusangano uyu ndichiremba vatemba Majasi. VaMajasi vakati vanofara nekuumbwa kwebazi iri uyewo chiratidzo chekuti mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ine chido chekuti nyika yavo ibudirire.
Ndanga ndiri painitiation meeting yebranch yemuUVL yeMDC. Ndaona kuti neno from my observations vane initiative yakanaka chaizvo in view of my upcoming elections to Zimbabwe. Mafungiro angu ndekuti it's a very good initiative and maitiro hasho azvaitwa even if ari initiation phase shows pane vanhu vari committed kuonawo change iri real kuZimbabwe and tinoisapota move yacho by actively participating mameetings anenge achidiwa chaizvo patinokwanisa kutsvagawo time kwete free time asi kana paine commitment tochinjiwo mashejeri kumabasa kwedu kuti kwanisa kubatirwa meetings ari very valuable and busy. Kuti mumwe nemumwe anenge aine maexcuses akawanda asi the aim is to make an active branch.
VaCollins Dana ndivo vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. VaLeo Moyo vakasarudzwa semubati wehomwe. VaCourage Hondo vachisarudzwawo semunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano. Kune vatsigiri vanosvika zana vakange vari pakuparurwa kwebazi iri. Uyewo ungano iyi ndo yekutanga kuitwa nenhengo dzeMDCT muSouth Africa kubva zvakashaya vaive mutungamiriri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.